Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 6 chikunguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tiri vanhu vari pakuchema kukuru kwazvo nokutambudzika kukuru nokushayika kwababa vedu Baba Guti.
Vakaumba kereke yeZimbabwe Assemblies of God Africa kana kuti Zayoja, Archbishop Ezekiel Guti vakashaya nezuro.
Tinoramba tichiti aisafanira kutombosungwa pekutanga nekuti haana mhosva yakapara, haazi mupari wemhosva.
Mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe Muzvare Gamuchirai Chaburumunda nezuro vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mufundisi vane mukurumbira mukuru uye vakavamba kereke yeZimbabwe Assemblies of God Africa kana kuti Zayoja, Archbishop Ezekiel Guti vakashaya murunyararo nezuro chitatu manheru. Mufundisi Guti vakasvitsa zana remakore mumwedzi wachivabvu kana kuti Mei gore rino. Kushaya kwaArchbishop Guti kwakaziviswa nasachigaro wekereke iyi mufundisi Joseph Guti. Tabata umwe wevafundisi vakasimudzirwa naArchbishop Guti, Reverend Dr. David Simango, kuti tunzwe maonero avo.
Mangwanani Baba Hwande nehama dzose dzeStudio 7. Tiri vanhu vari pakuchema kukuru kwazvo nokutambudzika kukuru nokushayika kwababa vedu Baba Guti.
Dr. David Simango, kune avo vanga vasingazivi Archbishop Guti, mungavabvunza kuti Archbishop ava vanga vari munhu wakadini?
Baba Guti vanga vari munhu anenge akatifukidzira tose pamwe chete noupenyu hwavo. Saka kuenda kwavo kwatisiya tiri pamhene pachena. Murume wanga ane rudo rukuru kwazvo kuvanhu vose. Murume akatidzidzisa zvakanaka zvaMwari. Kana ndiri seni ndakatanga kuvaziva ndichiri kumateen ages kana kuti ndichiri teenager. Vakandidzidzisa zvinhu zvakawanda zvakanaka. Vakapinda mba mangu nemhuri yangu. Vakandinamatira kuti Mwari andiropafadze ndive nevana. Ini nomudzimai wangu takanga tagara makore matatu tisina vana. Asi nokuda kwomunamato wavo Mwari akavanzwa. Mwari akatiropafadza akatipa vana vatanhatu. Nhasi tine mhuri yakakura. Tine magrandchildren anokwana gumi navatatu nokuda kwaMwari waBaba Guti. Ndibaba vedu chaivo. Tinourombo zvikuru kwazvo kuhama dzose dzakabatsirwa navo. Dziri kuvarangarira nokuchema kukuru panguva ino yakadai. Ndatenda zvikuru Baba Hwande. Mwari akomborere, Mwari anyaradze mhuri yose, amai Guti nehama dzose nevana vose vanyaradzwe nenyasha dzaMwari. Ndatenda hangu.
Avo vanga vari mufundisi Dr. David Simango vari parunhare kuBritain neStudio 7. Mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe Muzvare Gamuchirai Chaburumunda nezuro vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika kuti vatonge vachibva kumba pamusoro pemhosva yavari kupomerwa. Muzvare Chaburumunda akasungwa pamwe chete navamwe vadzidzi vashanu vachiri muusungwa. vose vari kupomerwa mhosva yokunyora nyora madziro ezvivakwa zvehurumende nezvimwe zvine mukurumbira muHarare vachikurudzira kuti nhengo yeCCC vaJobs Kala vaburitswe muhusungwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro reZinasu vaBoris Muguti kuti tinzwe zvizhinji.
Achitwe chitaitambira nemufaro mukuru tichitarisa kuti mwana sikana uye ndianga ari kwake ega tichitarisa pakusungwa kwavakaitwa vakomana vanga vari kuHarare Remand Prison vari 5 iye anga ari 1 ari kuchikurubhi Maximum Prison. Nokudaro tiri kupembera uye tiri kufara, asi tinoramba tichiti aisafanira kutombosungwa pekutanga nekuti haana mhosva yakapara, haazi mupari wemhosva.
Munotarisira here kuti vachazotongwa achiwanikwa asina mhosva kana achinge apuwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kudai?
Ipapo hatina kana chimwe chatinotarisira kunze kwekuti mhosva yaari kupomerwa inge ichinobviswa kudare, nekuti haana kubvira akambopara mhosva iyi yaari kupomedzerwa, haazi mupari wemhosva. Nokudaro tiri kutarisira kuti nekuchimbidza matare aite basa rawo, amubvise panyaya arege kuramba achienda kumatare achipedza mari yevabereki.
Ko, vamwe vashanu ava vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare riini vamuguti?
Pari zvino hapasati pane zuva rari tsvikiti ratiri kutarisira kuti vange vachinomira mudare pamberi pemutongi wedzimhosva. Asi tichine tarisiro yekuti vhiki rino risati rapera vanenge vapinda pamberi pedare vachikwanisa kunge vachitongwa.
Tichiona kuti vaane mazuva akati kuti vari muhusungwa, zvii zvavarasikirwa nazvo zvingadai zviri zvakananga nedzidzo yavo?
Chekutanga, jeri pachezvaro rinotongorwadza. Pari zvino vave nemazuva anopfuura 40 vari mukati meturongo. Chechipiri, vakatadza kunyora bvunzo dzavo pavakanga vari mukati meturongo. Vamwe vavo vakagara vakanyora bvunzo, iwo akatotadza kuwana mukana uyu. Zvichireva kuti pavachabuda mukati meturongo vari kufanira kunge vachinodzokorodza pavakange vari vachisimudzira vachienda ipapo. Zvino zvinhu zvinodzosera kumashure zvakanyanyisa. Tichitarisa nekunetsa kuri kuita zvinhu mukati meZimbabwe, vabereki vari kunonga svosve nemuromo, vari kutambudzika vachisimudza mari yekuti vana vaende kuchikoro, onobhadhara mari, mwana oregedza kunyora bvunzo dzake. Zvichireva kuti vakuita nguva yakawanda vari payunivhesiti. Zvinove zvinhu zvinorwadza chaizvo.
Imhosva ipi yakavasungisa?
Mhosva yavari kupomerwa nematare ndeyekuti vakanyora midhuri yakasiyana siyana muguta reHarare, kusanganisira Karigamombe Building, High Court neRunare House nedzimwe dzakasiyana siyana, Constitutional Court, kuti hashtag Free Jobs Kala, zvekuti vasikala vaburitswe muusungwa.
Imhosva yamunoona semhosva yakadii?
Chinotirwadza isu sevanomirira vadzidzi, tine kutsutsumwa mumwoyo medu, nekuti nyaya yemamirira yakaita iri kuratidza kuti vakuita yezvematongerwo enyika, nekuti havana mhosva yavakapara. Imhosva yavari kupomedzerwa nevasori vanoshanda nehurumende. Imhosva yavasina kubvira vakambopara vadzidzi vepachikoro vakangobatwawo vakapuhwa nyaya yavasingatozivi nezvayo.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano revadzidzi muzvikoro zvepamusoro reZinasu vaBoris Muguti vari parunhare kwamutare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano revachuchusi reNational Prosecuting Authority rinoti riri kuenda kumatare zvakare kunoratidza kunyunyuta kwaro pamusoro pekuwanikwa vasina mhosva kwenhengo dzeCCC muzvare Johana Mamombe naCecilia Chimbiri. Dare reHigh Court rakatonga kuti vaviri ava havana mhosva yekunyepa pamusoro pezvavanoti zvakaitwa kwavari nevanofungidzirwa kuti vasori. Vachuchisi veNational Prosecuting Authority vanoda kuti umwe jaji atonge nyaya iyi. Tabata gweta rinorira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie kuti tinzwe maonero avo.
Ndinoona senge nyaya iyi yakaitwa nyaya yeku yatingati persecution, yekupesekutana politically, kuzotozva kuti vasikana ava waka batwa sisizo waka tochwa ni waka waka bata ende inyaya ya kasubuda matare etimosa zili nyaya zungotiwo sisizo wanga wa ripota nyaizi wanga wachazo sungiwe zupati sema kweta dora senge inyaya ya nasina kutufam kare ato enda kumatare etimosa ndi kuwani kwa kwa wasina mosa it was long overdue, and the Kutambo Zokwa, Konga, she saw what she's on the town, what she's also at least Kwa Kwapera is, but no Mabuti, Temo, which has a territory, Kutivawan compensation, Noku for a Kwakatamo, the persecution of anyone.
The National Prosecuting Authority in the Rano Daku Jokera Kumatari, Kanakuti appeal. Pamsoro penya ya iyi. Ndiro gwarari notoro wa ireka na paitika zunusakata seishi.
Ya kwa pila kuliko in terms of masibabu laws yokti prosecutor kana sinda wira nuo ne decision ya ito wa magistrate anu kwansa kushansa ya tingati ya masashin za rimu criminal procedure and evidence act kuta IKs wuluzu. Izuangu fana nao ni maapili roo anu kwetu wa kana mungu. Kana abatu wao ni moswa. Ashina kwa pila wako high court. But i procedure ya isenye yosha niswa stereki ya nima prosecutor because kana magistrate ato pao mtongo especially kana abata muna asina mwoswa anenga ongurura ya tingati evidence ninge ripo and evidence ninge kaiswa ne dare ninge kaiswa nima prosecutor ninge ya wono kwa kuti haina kushika pa tingati palevu yokuti muna abata ni mwoswa. Sakazuni zinoshamisa kana tichuona kuti prosecutor alikuwa pila nyaya ilingi ya wone kuona masjid alikuma masjid kuzo kuti nyaya wama winza ya ina basa saka tilati kutanda nyazi nekuti tunozi wa kuti nyaya hii ya kawa wone kwa ichi tova fikari nima newspaper kama tinima international analysis wachitaza kuti nyaya hii kutochwa kukaitua wana juwana mamumbi ni mamu wake yanga isina kumira chakanaka hindi yanga isinda api chingiro chakanaka kuhurumende saka uundona senge kungo farafara kwa haru kuita kuti basa wone kubashita senge pasina aso haru kuita
wabili awa walu kwa nisa were kuenda kumatare ezimosa vachino mangari la hurumende nevandu wakambo wapamba pamsoro pesa kaiti kazesesi
ungu kubatu kwa wakaitwa ya tingati tocha itocha ya tingati pambisitasa mtemo wepasiles it's a crime ya tingati it's a customary international law ino recognize it's a crime against humanity saka ma mtemo yedu ozekare ino talizo futi kuti muna anukwasa kue nda hukumatare etumosa especially ku high court depending nyo kuti mari ya wargu klema imari wachi klema wa tingati ma damages aga kondeleswa ni urumende kana utivano wakawa pamba including wa mapulisa zekari
abo wangu wali kweta rinori wa kotero zevano wa Kenneth Masie watu paru nare kutekas ni Studio 7. Vamwe vakuru mubato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress vanoti vanoda kuti mitemo inotambira vabva kure muSouth Africa ipindudzwe. Izvi zvinotevera mutongo wakapiwa nedare reHigh Court wakarambidza kudzingwa kubva muSouth Africa kwezvizvarwa zveZimbabwe mushure mekupera kwemagwaro avo eZimbabwe Exemption Permits. Tabata Gweta vari zvemukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum Advocate Gabriel Shumba kutitinzwe maonero avo.
Chikuru ndocho kungoziva kuti hakuna munhu kana nyika inogara yoga pasirino. Izvozvo ndozvinorashika vanhu kana vachitaura zvokuti hatichirambidzai kuhlidzana kana kufambidzana kwavanhu vachiuya kune dzimwe nyika. Nokuti nyangwe tikatarira iyo South Africa chaiyo nguva yeapartheid. Vaiva mune dzimwe nyika munana Swaziland, munana Zimbabwe, munana Tanzania. Asi nenguva yatiri kurarama uko zvino hazvikoni kuti ungangoti wakurambidza dzimwe nyika kana kuti zvagwa zvedzimwe nyika kushanyira nyika yako. Nokuti zvinosiyana zvavanofambira. Vamwe vanofambira kuodzidza, Asi vanenge vachibhadhara mauniversity avanenge vauya kana zvikoro zvavanenge vauya. Vamwe vachifambirawo kuowanana wanano chaiyo yakangogara iripo kubva kare nakare tisati tava nemabhodha akaisiwa navarungu. Zvinhu zvakasiyana siyana vamwe vanouya kuinvesta kuisa mari dzavo munyika menyu kuti zvibudirire. Saka zvinorashika kana tava kungotarira pakuti tiri kugwisana nezvizvagwa zveZimbabwe zviri paya Zimbabwe exemption permit. Kukonewa kunyatsoona zviri mberi nokuti tichitaura kudai izvezvi. MaSouth African mazhinji akazara munana New Zealand, Australia, UK nekunana United States. Saka hazvisi zvokungotarira maZimbabwe nechete. Saka nyangwe tikatarira even mitemo yeSouth Africa, imwe yacho yakatooma kudarika dzimwe nyika pakufambidzana kwavanhu. Saka hazvisi zvinhu zvatingangoramba tichiti takudzokera shure tichiti pakaitwa kukanganisa kuti pavhugwe imwe mitemo yeimmigration. Aiwa, chinofanira kutarigwa ndechokuti togadzirisa sei kuti vanhu vave munyika yeSouth Africa kana kuti vave munyika yeUK zviri pamutemo vachiitawo zvinenge zvichidiwa kana kuti kuita matanho anenge achidiwa kuti vavepo zviri pamutemo.
Mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum Advocate Gabriel Shumba vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com rinoti kanzuri yeguta reBulawayo iri kuramba mashoko ekuti iri kuronga kuparadza mapurisa eguta iri kuti kanzuru ishandise makambani akazvimirira senzira yokudzikisa mari inoshandiswa nekanzuru. MuNewZimbabwe.com bato reZANPF rinoti mupfumi mukuru pasi pose vaElon Musk vanoti vanoda kuchera lithium muZimbabwe. Mutauriri weZANPF vaChristopher Mchangwa vanoti hurukuro pakati pehurumende navaMusk dziri kuenderera mberi. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chinondishamisa ndechekuti unonzwa vana Mutsvangwa achiita tipindire mune zvematare zvematare zvinomirira zvematare vaizvitaura ipapa nana Jogusikalo apai nezvevana muzvare Mamombe naChimbiri vakutanga kutaura kuti vada kuapila kuti nyaya iyoyo haina kuitwa zvakanaka. Vadanda kuhaikoti kuti nyaya iyoyo haina kuitwa zvakanaka. Sei hurumende yada kupindura matare? Ndo matare akakliya kuti hapana nyaya. Ivo vana Mutsvangwa vakuti vada kupindira kuti vada kuapila kuti nyaya iyoyo sei? Ivo vaimbotaura kuti hatipindire zvematare. Kana takubvunza pana Jogusikalo havana vakaa zvichapera zvavo.
Awo ndiwo majaji zvewa ari muno muSouth Africa. Kwete kwedu anopiwa directive naMnangagwa kuti vharirai vana Jobusikala. Idai imwe makadzidzira basa. Tarirai anonzi majaji awo. Sando dzenyu majaji emuSouth Africa. Sando dzenyu. Kwete zvekwedu uko kuZimbabwe. Kwete sokuvanhu vasina ndo chikoro. Munongogwatakara sima nokugwa nezvokusunga vana Jobusikala nokuburaya vanhu nokuita umbavha. Hoyo zvechifu wako Mnangagwa watatanidziwa kuradza kuti vanhu havachadi vanhu havachadi vanhanyara nezanu iyi vazobuda pachena munhu wanyara nezanu PF.
Ndinoda kuti ndibatsire vanhu vanotsigira mapati. Chokutanga ndechokuda izvi. Kana tichitsigira mapati tichipinda machechi, ngatisaenda tichindoita zvechechi papati. Zvinhu izvozvo zvinogona kutiurayisa. Uyezve chimwe chinhu chandinoda kuti ndibatsire vanhu ndechekudai. Munhu kana uchinamata haurambidzi kuende kupati yaunoda. Asi zvimwe zvacho ngatizive kuti zvinourayisa. Ngatiteerere muprofita waye akataura kuti vese vari kuita zvematongerwo enyika nechiparidze shoko raMwari mumakereke nemumisangano muchazoona shamudza muchapiwa. Tarisai zvirikitika munyika yeZimbabwe kuti chii chikonzero chii hevo vatendi vaakupera kufa. Dambudziko nderei? Usaenda wakapfeke mbatya dzechechi kumusangano. Enda uri munhu wondoita zvomusangano, hazvirambidzi.
Ndiri kutaura pamusoro pevanhu vezanupiefu vari kufundisira matsigiro etsikusi. Ndo maelection acho iriwayo kuti vanhu vanozovhotera zanupiefu tisingachaide. 43 years havadiwo chakanaka here vanhu? Ngatishinje hurumende, zvinakire tose. Tisati isu tichidya tiri mumahofisi ezanupiefu toti munhu wese ari kudya vamwe achitambura. Taakuda kuise mukomana kuti asunungure Zimbabwe ive inehuchi nemukaka, inakire munhu wese kwete kunakira vanhu vashoma munyika. Saka kuno chipinge east kwaita dambudziko iroro, vese isi vangada kuite misangano yavo vezanupiefu vanoya achishaishira. Saka tinokumbira kuti vatsigiri vezanupiefu vatoise zvemusangano wavo vatsigiro sisi. Mumwe namwe unoziva kwaanonamata wechechi kaita asarudza chechi yatinoda. Mumwe namwe ngaanamate wekuzano, unamate kuzano kusisi, voita zvekusisa isi. Vangada kuzoramba achidaro manje. Hatizi kwatichazvita.
Makadiko ano mukoma tanonoka wande nevamwe vose. Asi ndada kungokomenda hangu pana mai maistavile wade wavo vari kutaura zvokuti dai vanhu varega kufotera vakadzi, dai varimbomira kufotera mapato ezvematongero enyika. This is not the right time yekuti vawanikwa vachitaura mashoko avari kutaura. Please mbopai vanhu chance tichinje zvinhu zviripo. Hurumende iripo ibvi, nekuti hamungahuvi neorganization yenyu after 43 years ZANUPF iri pa ichitonga. Kutanga kuti vanhu ngavachisabotaja maelection nas. Saka ngavambomira mbichana eni timbotanga tabvisa zvinhu. Hurumende iripo ZANUPF vachazouya neorganization yavo votererwa pambira pari zvino. Please regai vanhu vambotanga vavhota. Hamusi kuona kutamburiro kuita vanhu here? Mboregai vanhu vavhote pari zvino. Tokukumbirai, tatenda.
Halo pastudio 7 ndinoitwa King Mafuse, ndiri paFalvater, South Africa. Ndichiti mashoko angu kustudio 7 ngekudai. Ndinokumbira kuti President Nelson Chamisa vaende kunzvimbo dzese dzinenge dzichiitwa mhirizhonga vechipa rutsigiro kuvanhu vavo kuti varege kutya. Vanhu vakavhundusirwa, vakashaya munhu unovasimbisa, vanobva vatotya zvachose. Saka kunofanirwa kuti kwese kunoitwa mhirizhonga kufambirwe. Ndo nzvimbo dzavanofanirwa kutanga kufamba, kana kuti kunyanya kufamba dziri kuita mhirizhonga, kuti vanhu ivavo varege kunyanya kutya, vazive kuti takatsigirwa. Saka vakangovhundusirwa vega zvongoti zizi zvakadaro, vanodzokera kumashure. Saka kuti varambe vakashinga kunge president vaendako. Ndatenda.
Ini Shumba ndiri pagara paMpumalanga pamukondo. Ndikuda kuti mundisvitsire shuwere kune ZANUPF. Vanopromisa vanhu sei kuti mukativhotera tozokuitira zvakati? Handiti ndo vari mupawa, ngavabva vangoita. Mungoramba muchingoti pese panoitwa maerection mukativhotera tozokuitira zvakati, mukazvivhotera tozokuitira zvakati, asi musingazviiti. Haiwa majuana ete Zimbabwe tapepuka. Izvi zvamuri kuita kana kumurambidza Chamisa kamaere marare, muri kutamba nenguva yenyukadai akatoregera tumuvhotera zvakadaro cheta tumuregere. Munganyeperwe nezano kunzi tozokuitira chakati. Makura makura maachemberi mune vasukuru nevana nezvese. Hativhotere chenji kuti vasukuru vedu mangwana nevana vedu zvisani. Ngatisiyanei nazvo zvekunyeperwa izvi. 45 years chingonyeperwa kunzi mukativhotera tikuitire chakati, mukativhotera tikuitire chakati. Apa nyika iri kungofa. Hativhotere mukomana apinde timboona kuti aita sei. Kana atadzwa mukomana tomurova bhutsu totsvaga mumwe.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakatura mashoko avo kunyika ezuva remhemberero rekuzvitonga kuzere, kana kuti 4th of July. Gore rino vakayeuchidza veruzhinji kuti denda recovid-19 harisati rapera, vachiti vanhu varambi vakangwarira uye vachibayiwa nhomba. Vakabatawo nyaya dzekuurawa kwevanhu nepfuti nekuda kwemitemo inobvumidza veruzhinji kuti vagare nepfuti. Mukusia nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo kuti tinzwe maonero avo.
Tinoziva kuti tapinda musili season yeelection campaign now. So mashoko anotaurwa neany leader ari kukontesta maelections muna 2024 inenge yatova platform yekukampenawo.
Zvamunganongedzera muchidimbo kuti ndakabata ichi nechichi pane zvavakataura ndezvipi?
VaBiden vanga vachizvikukudza nezvavakaita performance yeeconomy. Vachizvikombera nekutadza kwakaita administration yaTrump kuhandla COVID-19, vachitaura kuti nemarepublicans ari kuomesa musoro kucongress kuti vaite mutemo wekucontrola wekuita gun control, because tiri kuona gun violence ichiramba ichingokwira muamerica because of malaws anovhumira even vanhu vane mamental issues kuti vakwanise kutenga maguns avanozopedzisira vakushandisa kuuraya mainnocent citizens.
Muchiona zvavakataura izvi, zvinopawo chimiro chekuti kuenda mberi kweamerica kwakamira sei?
Zvinoratidza kuti America iri divided. To be honest with you, iri divided not just kucongress but even in Main Street, vanhu maRepublicans akatoshingirira kumeka show kuti vanopikisa zvese zvinoitiwa nemaDemocrats. MaDemocrats right now ndiwo ari mupower muwhite house nemusenate, and havana power muhouse of representatives patinoona maRepublicans achileader even though margin yavo iri diki, but ndo vane speakership, ndo vanokwanisa kupusha mamalaws, and tiri kuona even Supreme Court yemuno muamerica iri divided because maRepublicans mamwe acho akapointwa naTrump ndo vari mumusupreme court. Tiri kuona madecisions ari kuitiwa anoaffecta zvinhu zvakawanda zvichifavor the right wing Republican Party, like izvo tikona zvichiitika even.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia naEvans Zvininga weStudio 7.
Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our godforsaken right to be loved. Love, 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 love. So
zvongwe diapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vakaomba kereke yeZimbabwe Assemblies of God Africa kana kuti Zayoja, Archbishop Ezekiel Guti vakashaya nezuro manheru. Mudzidzi wepauniversity of Zimbabwe Muzvare Gamuchirai Chaburumunda nezuro vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inoita zviru makumi maviri zvemadhora emunyika kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. tashika kumagume chorongwa chedu chanasi ivai nesu zvakare manero anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.